Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikunguru 31 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa utarisirwa kuenda kuMozambique neZambia kuti vakwanise kukumbira nyika idzi kuti dzipe zesa zvikwereti zvekutenga magetsi. Hurumende yoyambirwa kuti nyika icharasikirwa nemari nemabasa akawanda kana ikaenderera mberi nekuvandudza mutemo wePrivate Voluntary Organization Act. ZIMSEC yowedzera nguva yekuti vana vabhadhare mari yekunyora bvunzo. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu yePSL. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa vhiki rino kuti vaende kuMozambique nekuZambia kuti vanokumbira nyika idzi kuti dzibatsire Zimbabwe nemagetsi. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti uku kunogona kunge kurungopedza nguva sezvo nyika idzi dzakabuda pachena kuti dziri kuda mari pamberi sezvo kambani yemagetsi yemunyika yezesa yave nemakore akawanda ichitatarika kubhadhara zvikwereti kunze. Vamunangagwa vazivisa nezvenzendo idzi mumashoko avanonyora vhiki roga roga mubipanhau reSunday Mail. Zesa yakaita chibvumirano neZambia Electricity Supply Corporation Limited kana kuti ZESCO yekuZambia, asi Zesa inofanira kubhadhara madhora mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana matatu pamwedzi kana kuti 6.3 million United States dollars. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto muZambia vaPeter Kapala vakaudza vatori venhau kuti magetsi avari kutengesera Zimbabwe neNamibia ari kubva pagwenya reKafue Gorge. Zesa inotiwo yakaita chibvumirano chekutenga magetsi anosvika 300 megawatts neHydro Kahora Basa yekuMozambique. Sachigaro weZesa vaSidney Gata vakazivisa mutsamba vakuru kuvakuru vemakambani anochera mugodhi kuti vachashaya magetsi sezvo Zesa iri kutadzawo kubhadhara zvikwereti. Zesa inoda mari inosvika mamiriyoni gumi nemanomwe kana kuti 17 million pamwedzi kuti itenge magetsi anokwandira nyika pamwedzi. Vanhu nemakambani emunyika vanonziwo vane chikwereti chinosvika mamiriyoni makumi matanhatu nemaviri kana kuti 62 million US dollars kuZesa. Asi rwendo rwavamunangagwa runobatsira here? Tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Nyika dzemuAfrica dzakatipoteredza sana Zambia, South Africa neMozambique hadzidi rwendo remutungamiri wenyika kuti dziti pamagetsi dzoda mari. Ndofunga takaona kuti svondo inoita abva kupfuura. Zambia yanga ichida kutipa magetsi aisvika 100 watts megawatts. Vachida mubhadharo we 6.3 million dollars. Zesa yakatadza kureza mari iyoyo tikashayawo magetsi. Saka kufamba nendege kuita mutungamiri wenyika kupedza mari yenyika kutambisa nguva. Chinodiwa chete haisi rwendo asi kubhadhara mari yekudiwa totopuwa magetsi. Nofunga mese makaona kuti pasvondo itapfuura iyi. Zambia iri kumuka chibhenengene pa development yayo zvekuti South Africa iri kutengawo magetsi kubva kuZambia. Isusu takanga tichida kutengawo magetsi kubva kuZambia. Utungamiri hweko uri kubata basa nemazvo asi havapi vanhu magetsi kana kupa nyika magetsi mahara. anototengwa nemari.
Saka murikurudzira hurumende kuti iite sei?
Tirikurudzira hurumende kuti aiwaka ngavaregedze zvekufamba asi ngavatore mari yavari kuti Minister of Finance zvakarongeka ngazvichiratidza kuti zvakarongeka nekutora mari iri muhomwe yehurumende yavanoti vanayo votenga magezi kwete kunopema.
Ko tichitarisa mberi zvii zvingaitwe nehurumende kuona kuti dambudziko remagetsi harirambe richiita dambudziko kumikwenyi mezi yavaira mudumbu?
Kuenda mberi kuti magetsi ange achiwanika zvakanaka, ZESA inofanira kupuwa simba rekucharja maprize anova ari profitable. Maprize ari kuchajwa neZESA pari zvino ari pasi akanyanya kuderera zvekuti iyo ZESA pachezvayo haikwanisi kuita chiuviri. Saka ZESA haina capacity yekuti iunganidze mari pachezvayo kuti ikwanise kutenga magetsi kunze kwenyika kana kugadzira muno magetsi. Zvekunyanya kukonzera pakuti hurumende inoshandisa politics yaakusvika kunyaya dzemagetsi.
Ko sei muchidaro muzvinafundo?
Nekuti inorambidza ZESA kuti ikwidze mitengo. Saka zvazvinozoita nezvekuti mukachengeta chirwere chinozokurisa pamberi apa hurumende ichazoemerwa nazvo izoti kuna kuzesa nawo chiwedzera mitengo zvozouya zvakuremera kuvanhu zvakanyanya. Deno ZESA yaikwidza mitengo pashoma nepashoma nguva nenguva, vanhu vangadai vakati vaadjasta vakajairira kudhara. Saka ZESA yasara kumashure kwazvo kuti iadjaste mitengo yayo ibatana nezvinodiwa pakugadzirwa kwemagetsi. Saka ndo zvakapinda kukosha. Ndosaka michiona kuti kunyika dziona naZambia kune South Africa havasi kunyanya kupuwa mabheu auti nehurumende yavo nekuti vanocharja magetsi ari optimal, ayatingati ari viable, ari profitable, anoita kuti kambani yacho irambe iri mubusiness. Ndosaka tiri kupuwa kuzaida kutenga kuZambia asi uchajiwa mari chaiyo chaiyo inoita kuti kambani yekuZambia irambe iri mubusiness. Ndo zvinoitwa business. Ndosaka michiona kuti kumuprivate sector makambani ariko ari kubudirira zvakanaka. Chingwa chelobheozi chagara chiriko makore nemakore nekuti vanocharja mutengo unobatsira kambani kuti idzorere makosti nekuitawo profiti. Saka ngazvidaro zvimwe chete kuhurumende.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvevashandi nemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hapana kudududza pakuwandudza mutemo wemashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti Private Voluntary Organization Act. Kunyange hazvo paine miongororo yakaitwa nedzimwe nyanzvi iri kuratidza kuti nyika icharasikirwa nemari inosvika mamiriyoni mazana masere kana kuti 800 million United States dollars uye vanhu vachirasikirwawo nemabasa. Mukuzeya nezvenyaya yebhiri iri tabata vamavhima.
VaZulu, bhiri iro parakazouya kuparlamendi pakanga patoita maconsultations nyika yose vanhu vachipa zvavanofunga. Isu sehurumende takanga tatoisa machanges anodiwa tisati taendesa kuparlamendi. Parlamendi ichizoritora ndobva yaita futi maconsultations nyika yose ndokubva vatipa masuggestions avo papvo bill ipapo. Vatipa masuggestions ndokubva taisa zvakare mupvo bill imomo. Saka ibill raongororwa zvakanyanyisa nenyika yose muparlamendi nekunze kweparlamendi. Zvose zvakataurwa zvanga zvataiona kuti zvinhu zvinofanira kuti tikonsidere takatora tikaisa mubill imomo, tikaisa machanges.
Zvakazofamba sei pakasvika bhiri iri kudare reparamendi?
Takariendesa kukomiti rikadarika komiti rikabva raripotewa kuna spika nekomiti na komiti chair. Raripotewa seizvozvo zvinoreva kuti bhiri rava kuenda neinonzi parliamentary legal committee.
Inenge yotarisa chii?
Yotarisa kuona kuti harina here zviri mubhiri imomo zvisiri zvinoenderana nebumbiro remutemo yeZimbabwe. Kana vachinge vaona kuti zveshuwa hapana, tenge toritora toenda naro kuSenate. Senate inoridibeta zvakare. Kana Senate yazoripasa, zvinenge zvavakureva kuti bill iroro ravakuenda kuna president kuti richiiswa zviri pamutemo, uve mutemo unoita kuti ndivo wakutevedzerwa nezvemapvo izvozvo. Ndatenda hangu vazuru.
Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Po Mavima vachitaura vari parunare muHarare. Asi tichiri panyaya iyi, tabatawo imwe nyanzvi mhiya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vakaitawo ongororo nedzimwe nyanzvi nezvematambudziko achaunzwa nekuvandudza mutemo uyu.
Nyika dzakaita sana India takaona kuti zvakaideredza mari yanga yakupinda munyika through ma NGOs in general, not just iwo ma NGOs angari targeted, but zvakaaffecta the whole NGO sector about 10 or so years ago. Hazvina kunyatsa kubuda zvakanaka. Saka tinge zvinei zvichida tipave nekushandirana pamwe kwakasimba pakati pehurumende, nekuti ndinorangarira kuti pane marecommendations akanga aiswa. Zvimwe zvakakosha kuti anga achiitwa taken on board process isati yapera. Tinobva iri kuparliament, but mamwe maspecific recommendations akaiswa nemaNGOs. Hatingi zvakakosha kuti anga achiitwa taken on board.
Takanzwa vanxube vachitivo vari kutarisira kuti panyaya dzebudiriro iyo mari iri kubva kumaNGO yavakati inosvika 750 million ichabatsira kusimudzira upfumi hwenyika. Nekune rimwe rutivi, mutungamiri wenyika vamunangagwa vari kuti vemaNGO vari kuita zvematongerwo enyika, nekudaro mitemo inofanira kusimbaradzwa. Simone Renyu, sei pari kuramba pachi itorwa danho irori nehurumende rekuti mitemo ivandudzwe?
Chokwadi, in fact, one of the major reasons yakanga apiwa nehurumende for my amendment for the introduction of this PVO uyu act iyo ndekutsvaya kurwisana nenyaya dzeanti-money laundering. But isusu takada taiwa nyaya yeanti-money laundering munyika haisi nyaya yakanyanya iri kunyanya kutinetsa senyika. Ive makaona mareports akaproducewa the latest report yefinancial action task force iri kutotaurayo kuti Zimbabwe has made a bit of progress, and yanga atisipa big risk in terms of money laundering or even nyaya yefinancing of terrorism. But I think nyaya ingoripo ndeyekuti ma-NGOs in general, I think pangori neperception yekuti ari kuita indulge nyaya politics or either it's political lobbying or political advocacy. But maondero angu zvinenge zvisina izvozvo hazvina kuipa, nekuti makaona even NGOs nyika dzakabudirira ndobatsira anoita nyaya political advocacy, political lobby, izvozvo zvakakosha kuti zvinge zviripo. Takaona strong NGO sector inogona kucriticisa hurumende based on maprinciples nemavalues. Zvinosimbaradza democracy uye zvinosimbaradzawo zvakare development.
Ko, panyaya yemabasa apa pachaitawo sei hurumende ikaramba yakatsika madziro?
Zvinoita kuti pave nemaretrenchments, mamwe maNGOs anga achicollapsa. Saka zvinoaffecta nyaya yemabasa ichokwadi ichocho. Makaona kuti parizvino NGO sector in general is one of the big employers in Zimbabwe, one of the biggest contributors to foreign currency. Saka it's playing a critical role.
Nyanzvi mhiya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vachitaura vari parunare muHarare. Mumashoko kuvatori venawo mutawariri weZimse kumuzvare Nicky Dlamini vanoti vawedzera nguva yekuti vana vabhadhare mari yekunyora bvunzo dzegrade 7, O level neA level. Izvi zvinotevera kuchema chema kwevabereki kuti vainge vapiwa nguva pfupi yekuti vabhadhare mari. Zimseki inotiwo yawedzera nguva kusvika musi wa 1 kutanga musi wa 1 nyamavhuvhu anova mangwana kusvika musi wa 5 nyamavhuvhu. Vabereki vakawanda nekuda kweurombo vakatadza kubhadhara mari dzechikoro musi wa 29 chikunguru wainge watarwa sezuva rekupedzisira. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata Muzvare Dlamini.
Nguva yekuti vabereki vakwanise kubhadharira vana vavo bvunzo ra2022 yakavhurwa from Monday musi wemuvhuro chitanga mangwana 1 August to chishanu 5 August. Saka vhiki rinoiri ndorakavhurwa kuti vabereki vakwanise kuenda kunobhadhara kana vanga vakatadza kubhadhara kusvika musi wa29 July.
Saka chikonzero chei chaita kuti mutore danho here?
Chikonzero chacho kuti kana muchirangarira pataka pa window re-registration. Registration yakatanga muswa muna May and kuchikupera kwemwedzi wa May kusvika 29 July. Asi period yekuti vanhu vabhadhare nemari dzemuno munyika Zimbabwe dollar vanga vakapiwa 7 days. 7 days is a taka reverera rate, interbank rate, and she shall be swam 7 days. Saka window period yatavhura, tabatavapa futi imwe rate, yavanogona kushandisa pa nguva iyoyi. Rate ichashandiswa pa vhiki ririkuuya iri ra 1 August kusvika 5 August, ya 488 Zimbabwean dollars to 1 US dollar.
Asi mungajekesa vabereki, hamusi kutarisira kuti vange vachibhadhara iri mari yekuamerica.
Isusu sezvinhu tiri kuti hakuna mubereki ari kumanikidzwa kubhadhara nemari either yekuamerica kana kuti marands kana kuti Zimbabwe dollars. Mubereki anoona kuti iye ari kukwanisa kubhadhara nemari yakaita sei. Mari iyoyo ndiyo vanoshandisa kuenda kunobhadhara. Saka kana vachikwanisa kubhadhara nemari US dollars vanobhadhara, kana vachikwanisa kubhadhara nemarands vanobhadhara, kana vachikwanisa kushandisa Zim dollars ndiwo vanobhadhara nao.
Uyo angari mutauriri weZimse kumuzvare Nicky Dlamini vachitaura vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, tabatawo mukuru wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Zhou, kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Zvinobatsira tisatiri kuona ndechekuti mazuva awedzero anongori mashoma. Tanga tichifunga kuti dai mazuva awedzera nevhiki mbiri, dai zvava vasvika kana musi wa12 August zvaizoita zvakanaka wozopa zvikoro mazuva matatu kuti musi wa15 mapepa acho ange azosvika kuZimse. Tikawedzera mazuva mashanu chete tinongoona sekuti hazvina kunyanyisa kuzadza mukombe, nokuti vabereki vakawanda vari kuneseka nemari kumaruwa. Kuri kunetsawo kuti hakutonawo masaiti kana maekopesha ari kurambiwa. Saka vabereki vanenge vachida kuzama eda kutsvaka keshi kana kuenda kutaundi kuti vakwanise kubhadhara.
Asiwo idzo mari dziri kubhadharwa dzacho vabereki vanodzikwanisa here? Pangaitwe sei kugadzirisa dambudziko zvikuru sei kune vari kumamisha?
Ipapo ndo pamwe panonetsa, nokuti mari iri kudiwa yemazamanishini yakakwira zvikuru kwazvo zvokuti vashoma vanokwanisa kuikwanisa. Paone zvekuti kuona kuti US dollars pasubject imwe chete kana mamwe abatsirwa nehurumende akakazomupfuura 7 pane podiwa ma22 US dollars. Even pa5 munhu akanyora zvikoro zviri kubvisa masubject ati asi masciences, nekuti zviri kuti ari kudhura. Saka even munhu akada kunyora ma5 pane masciences subject anenge achindozvibhadharira, nekuti zvikoro zviri kuti masciences haakwanisi abhadharwe nehurumende nekuti anoda mari yakadini yakati wandei. Saka tiri kuona kuti ndo rimwe dambudziko guru rekuti mari iri kutonetsa. Vanhu vakabva mucovid wakawanda wana wazili employees, 94% ya wana wazili employees, saka kundo kia kia upa black market.
Saka muru kuruzira urumende kuti ITSA?
Urumende kuti iri kubatira ne BIM, kiyo ana wale kubatira ne BIM, wana washo mazikuru kwashu. Wakawanda wakiti nito zaota wana mto kwanza, hivi nikurejeta na hivi nikore zaota na mari, kwete kumili ya mari ino zobaku BIM, ya wana makore mari ilika na matatu, isi nga siki kune ino zikore. Saka paida kuti pa garwe pasi, kuona kuti best asset ya munyika wana wadikawa. Saka urumende ikwanza kubasira zikuru kwazo, kuti wana wadiku wanga wakwanza kumura kaita jenu, ndo zinopa kuti wachuze materia pasi kana kuenda mberi, mezize yao. Atiki nuna kuti urumende aina hanya, ne wana wadiku.
Mukuru wesangano revarairidzi PTUZ Dr. Takawafira Zhou vari parunare kumasvingo. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa nhau dzevechidiki. Muchirongwa chanhasi Ivan Zininga weStudio 7 abata muzvare Kerita chawana choga muzvina bhizimisi.
Kwazwai muri Zimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chevechidiki Youth Forum matinotarisa zvinoitwa nevechidiki muupenyu hwavo vachisimudza mureza weZimbabwe nenzira dzakasiyana siyana. Svondo rinotaita rombo rakanaka kusangana navanzvadzi vedu Kerita Chawana Choga, Chief Errands Officer, CEO veTumakeri iri muHarare. Vanzvadzi, ndinokuchingamidzai muchirongwa.
No, thanks.
Tinoda kutanga nekunzwa kuti Kerita uyu ndiani uyu tisati tanzwa zvakawanda wanda.
Tarangu rekuberekwa ndinoitwa Kerita Chawana Choga, ndinogara muguta reHarare.
Tinonzwa kuti Tumakeri, Tumakeri anenge achitumwa kupiko Keri uyu?
Tumakeri kambani yakatangwa mugore ratinozenda 2020 nekuburikidza kwekuti ndakanga ndaona kuti vanhu vari kumhiri kwemakungwa vanotambudzika kana vachida kuti zvinhu zviitwe kumba zvakafanana nekuendesa vabereki vavo kuchipatara, kutengerwa kwevabereki magrosari, kutorwa kumaairports, kuitwa mabasa akasiyana siyana avanenge vachida kuti aitwe kuno kumusha. Saka Tumakeri ndopatakaitanga tichida kuti tive a bridge kana kuti tive nzira yekubatsira avo vari kumhiri kwemakungwa.
Makazvifunga sei izvi kuona kuti apa pane mukana, regai tipinde nepapa?
Ndakanga ndine shamwari yangu nevamwe sisi vangu vari kuCanada, vaipotawo vachinditi kana pari paweekend semugovera zviya kuti kana une kaitawo mukana ndokundirawo kuti uiritirewo chakati nechakati rezvekupawo mari yepeturo. Saka ndakazozvifunga musi ndakagara zvangu kuti asi kana vanhu 2 kundikatitanga kuita business ndikaona vamwe 10 vakaita seivavavo hazvitofambi here, ndikaona chiraramiso muno muZimbabwe nekuti mabasa hakuna. Saka ndaitawo panguva yekutsvaga kuti ficha ndingaitawo kuti ndiwanewo kamari pasaiti.
Semusikana wechidiki ari kupindawo mubhizimisi, zvanga zvakakuomerai zvakadii kutanga Tumakeri?
Zvanga zvakationei nekuti mashandiro edu atinoita kuTumakeri kazhinji zhinji tinotanga tabhadharwa tisati taita basa. Saka nyaya dzekuvimbana idzi dzekuti munhu haazokwanise kunge ane chivimbo chekuti ndikatumira mari yangu basa rinoitika rinozoitwa here. Saka ndiwo mamwe andingati zvinhinganidzo zvandakasangana nazvo zvekuti munhu anozenge aakuzeza kuti zvino ndikatumira $300 yangu mutsikanawo uyu akazenge ashayikwa nemari yangu ndinomuwanira kupi. Saka tingati panyaya dzekuvimbana apa ndiyo yaiva dambudziko guru patakatanga.
Pari zvino makura zvakadii? Muringori muHarare chete here?
Pari zvino tiri muHarare, pana inini nemadhiraivha maviri vanoshandisa zvimudhudhudhu. Tinoenda kwese kana tichinge tatumwa, tinotakamboenda kuChivhu, takamboenda kuweza, nana chimwei kunana dzingira bese kunenge kuchingoda kuti munhu awe anenge atituma achida kuti tisvike tinosvika bati pari zvino kunyanyanyanya tiri muguta guru reHarare
vamunoshandidzana navo tinokuonai zvikuru pamadandemutande apo pamasocial media kumafacebook kumainstagram uko vanoda kukuwanaiwo vanoda kutuma keri uyu vanokuwanai kupi
Nakeri ndinowanikwa panhamba dzangu dzenetwani dzinoti 0717605397.
Tinotenda muzvarekeri tachawana vachitaura naIvan Zininga weStudio 7. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero.
Manheru akanaka vatereri ndini wenyu wemazuva ose Tanonoka Wande ndichiti tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvo chitendero tisingapedzi nguva ngatinzwei zviri kunetsa mukoma Dennis Mabera
makadiko pastudio 7 yechechi pano ndinamubvunza pokuti Jesu anotaura achiti kwanzi makazokuchinzi usachiva kana kuti usaita upombwe Pana Mateo 5:27-28. Iyo Bhaibheri kuti Jesu unozoti kwanzi asi ini ndinoti kwamuri atarisisa mukadzi akamuchiva watopomba.
Saka mukoma Dennis chii chamusinganzwisisi apa chii chamuri kutya?
Ipapo panonetsa kuti vangani vachapona ipapo pakutarisa mukadzi womuchiva kutonzi wapomba. Mutemo unotaura zvimwe here kana kutaura saizvozvo zvawakataura izvo kuti ukachivisisa mukadzi watopomba. Pomukadzi wacho unongaita here pamiri usingamupomba nezhira iyeyo kuti unotoita pamiri mukadzi nekuti wamutarisisa
mukoma Dennis mufundisi David Simango vakateerera vari pano kukubatsirai nemubvunzo wenyu makadini Reverend Simango
manheru akanaka baba Wande nevateereri vedu vestudio 7 mubvunzo wamukoma Dennis Mabera uri pana Matthew chapter 5 Jesu unoti iye makanzwa kuti zvakanzi usaita upombwe asi ini ndinoti kwamuri mumwe nomumwe unotarira mukadzi achimuchiva watoita upombwe naye mumwoyo make panapa Jesu mashoko aitaura waireva kukosha kwekuti munhu anofanirwa kuziva kuti chese chinoitwa nomunhu chinotangira mukati chinotangira mumwoyo ndoda kuti zvijeke kuti Jesu haana kuti mumwe nomumwe unotarira mukadzi watoita upombwe Jesu haana kudaro
Jesu akati nai mufundisi Simango
Jesu wakati achitaura zvijeke kwazvo kwazvo unoti ini ndinoti kwamuri mumwe nomumwe unotarira mukadzi achimuchiva watoita upombwe mumwoyo make muri kuona kuti upombwe unoti waita mumwoyo make nokuti zvinhu zvinozoitwa nomunhu kunze mumuviri wake uyu zvinotangira mumwoyo saka muchiona kuti iko Jesu waida kuti munhu ave nomwoyo wakaberekwa patsva mwoyo wakanaka nokuti Jesu Kristu unoziva zviri mumwoyo medu tikaona pana Mateo chapter 9 pavhesi ya 4 panotipo asi Jesu achiziva mifungo yavo akati munofungireiko zvakaipa mumwoyo yenyu nokuti tinoda kuziva kuti munhu wese ane chaanoita chinenge chatanga chadzvarwa mumwoyo make sake paanoti munhu akatarira mukadzi akamuchiva atoita upombwe mumwoyo make sake Dhavhidhi achitaura achiti iye kumapisare machapter 119 pavhesi ya 11 unoti shoko renyu ndakariviga mumwoyo mangu kuti ndirege kukutadzirai kana mumwoyo muine shoko ramwari haungagoni kutadzira mwari nokuti shoko iroro rinokuvandudza mifungo yako kuti uve nokufunga kwakanaka kana uine kufunga kwakaipa nezvaunozoitavo zvinenge zvakaipa saka munhu zvose zvakaipa zvaanoita mbeu yacho inotanga mumwoyo saka hazvisi kureva ba kuti kana waita chinhu mumwoyo imomo tomboti zvataurwa namukoma Mabera
Aiwa, tinotenda nguva yedu ndo yadyanana tinotenda Tanonoka Wande uye tinopa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino Aiwa vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iko zvino ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naGibbs Dube weStudio 7.